Senati musonga utambe zvawapiwa na mama vako ngazvishande ngazvibude pachena ngazvisawande rugare kumatanzi uko ngariwande muswe muswe tenderedza muswe swe muswe tenderedza muswe uyu muswe muswe tenderedza muswe swe muswe tenderedza muswe uyu muswe ndonguva yekuti uzunzwe haizi mosva ende haubvunzwe kufadza nyama yako hazvinyadzise saka varatidze uri fiti haurware ende hauzinyarai futi haunyare korona yakatiposa rega tifare mvura yoda kunaya rega tidyare muswe muswe tenderedza muswe swe muswe tenderedza muswe uyu muswe muswe tenderedza muswe swe muswe tenderedza muswe aya zvakanzi gudo gurupeta muswe nhasi ndoti bhebhi tenderedza muswe kana usingagone uya udzidziswe kufadza nyama yako hazvinyadzise mabhebhi ese ndati muswe ngautambe zvawapiwa namama vako ngazvishande ngazvibude pachena ngazvisawande rugare kumadhanzi uko ngaruwande muswe muswe tenderedza muswe swe muswe tenderedza muswe uyu muswe muswe tenderedza muswe swe muswe tenderedza muswe uyu muswe ndonguva yekuti uzunzwe haizi mosva ende haubvunzwe kufadza nyama yako hazvinyadzise saka varatidze uri fiti haurware ende hauzinyarai futi haunyare korona yakatiposa rega tifare mvura yoda kunaya rega tidyare muswe muswe tenderedza muswe swe muswe tenderedza muswe uyu muswe muswe tenderedza muswe swe muswe tenderedza muswe.